Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina chikunguru 29 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi matanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1856 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Zimbabwe yatambira nhasi nomba dzesinopharm mazana manomwe zviuru kana kuti 700,000 kubva kuChina. Hurukota rezvemari vamutole Ncube vanoparura urongwa hwepakati pegore hwemashandisirwo emari yehurumende. Zimbabwe inoti iri kutumira mauto mazana matatu nemana kuMozambique kunobatsira nyika iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero vari kukonzeresa kugeda-geda kwemeno muCabo Delgado. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yatambira dzimwe nhomba dzedenda reCOVID-19 kubva kuChina panguva iyo paine kurudziro yekuti hurumende ishande zvakasimba kuti nhomba idzi dzitengwe dzakawanda kuitira kuti dzikwanire veruzhinji. Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Zimbabwe yavana dzimwe nhomba zviuru mazana manomwe 700,000 dzesinopharm dzabva kuChina. Nhomba idzi dzasvika munyika manherano mushure mekusvika kwenhomba zviuru mazana masere 800,000 dzakabva kuChina zvakare. Mukuru anoona nezvechirwere cheCOVID-19 muhofisi yemutungamiriri wenyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kushanda zvakasimba kuti nhomba dzeCOVID-19 dziwande munyika kuitira kuti dzishandiswe mukurwisa denda iri.
Kubva pekutanga hurumende haina kutombomirira kuti tichazoona yekupihwa nanhingi mafacilities dzakangowanda-wanda, saka tongotanga kuisa mari pasaidhi yekutanga $100 million tikabva tatotanga kutenga kana kuti kuprocure. Ndo saka tiri kureceive, tiri kutambira mavhaksini. Dzimwe nyika muno muAfrica dziri kuchema-chema kuti mavhaksini awo haasati auya, nekuti isu titiri pamberi pecu takazvitanga kubva musi wekutanga chaiwo.
Dr. Mahomva vatiwo vanhu vanofanira kuramba vachienda munzvimbo dzose dziri kubayiwa nhomba idzi kuitira kuti vakwanise kubayiwa vozvidzivirirawo kudenda reCOVID-19.
Budai nenhamba dzedu dzese, ai baba muzukuru, budai munovhakisinetwa. Asi kana masvika pakiriniki moona zvikuru rakaita pano nekoko, musabva machena-chema muchikanda matamu muchiti hurumende yatadza kwetika, nhai wandikani. Machallenges anongowanikwa apo nepapo, asi tinofanirwa kuti tione kuti hurumende yamhanya nendima, yatenga mavhakisini, yaisa mavhakisini kwese makiriniki, maruoreriya kwese ariko.
Asi vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vatiwo hurumende inofanira kutenga nhomba dzakawanda nguva imwe chete kuitira kuti veruzhinji vasanetseke kuwana nhomba idzi.
Mumareseva umu vanhu vari kuchema zvikuru nokuti mavhakisinzi hako kumakliniki kumareseva, but even mumatowns vanhu vari kuenda vachinobondera vachiwana kusina vhaksini. Nyango varoda kuwana second dose vari kuwana kusina vhaksini. Ngavaiti reactivate mobile clinics vaccination anosifamba ya CEPI program. Ngavaiti iyoyo EPI ye COVID-19 chete. Chichipiri ngavaise mavaccines pama static clinics ese maclinic ari kumareserva ngave nemavaccines. Ngavaise mavaccines muma private surgery, muma private hospitals, muma private clinics. nyika yese ngaingozara mavaccine.
Hurumende inoti vanhu vakabaiwa nhomba yekutanga kusvika mukupera kwezuva rezuro vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezviviri nemazana maviri nemakumi masere nevashanu 1,562,285 uye vakabaiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana manomwe zvine gumi nezvitatu nezana rimwe chete nemakumi matatu nemumwe chete 713,131. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi matanhatu 60 vakafa nezuro zvabva zvasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe pazviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi mana 3,340. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba kuvanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Urukotaro zvemari vamutuli Ncube nhasi vazivisa mafambisiro ari kuita budget regore rino vachiti upfumi huchakura kudarika zvavanga vakatarisira zvisinei nekuti nyika yakatarisana nedenda recovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muparamende nhasi vanove vati vave kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira kusvika pazvikamu zvinomwe nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 7.8% kubva pazvikamu zvinomwe nezviga zvina kubva muzana 7.4% yavange vachitarisira vachiti izvi zvichaitika nekuda kwemwaka wakanaka pamwe nemitengo yakanaka yezvicherwa pamisika yepasi rose. Vatiwo bhajeti ravo harina kunyanyosiyana nezvavange vakatarisira, nekudaro havasi kuzokumbira paramende kuti iwedzere imwe mari pabhajeti ravo regore rino remabhiriyoni mazana mana nemakumi maviri nerimwe madhora emuZimbabwe. Vati vaitarisira kuwana maRTGS 182 billion kusvika muna chikumi, asi vakawana maRTGS 198.2 billion uye vanotarisira kuti izvi zvicharamba zvichiitika kusvika pakupera kwegore. Vatiwo mari dzinotumirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti diaspora remittances yakakwira kusvika $746.7 million kubva kutanga kwegore kusvika muna chikumi, kana zvichienzaniswa ne $288.7 million panguva imwe chete yegore rapfuura.
The strong rebound of the economy is anchored to a better 2020-2021 rainfall season, which is higher international mineral commodity prices, stable macroeconomic environment, and the COVID-19 pandemic response measures, including the vaccination program, which is underway.
Ufumi wedu huchakura nekuda kwemwaka wakanaka, mitengo yepamusoro pamisika yepaserese pamwe nezvimwe zvinhu zvakaita sekubaya vanhu kwatiri kuita nhomba yecovid.
Asi vati hurumende iri kushandisa mari yakawanda kudarika zvayanga yakaronga pamabasa ebudiriro nepanyaya dzemihoro yevashandi. Vatiwo vari kushandisawo mari yakawanda kuti vanhu vabatsirikane nekuda kwedenda recovid-19. Vamwe vatiwo nyika yakawana mari yakawanda kudarika mari yaitarisira kuwana nemari inodarika mamiriyoni mazana mashanu emaRTGS. Asi mumiriri weHatfield muNational Assembly Dr. Tapiwa Mashakada vati izvi hazvina zvazvinoreva kana mari iyi isingashandiswe kubatsira vanhu vanotambura zviri kuonekwa nenyika yese. Asi mumiriri weguru veSouth vaPatrick Dutiro veZANU-PF vati budget inofanira kuita kuti vanhu vakwanise kuzvichengeta kwete kubatsirwa nehurumende. Vanongora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navanwiwe zvinogona kuitika nekuda kwekuti upfumi hwenyika hwange huri kudzikira mumakore maviri apfuura.
Then tikuonawo zvakare marevenues edu nekuwandudzika kuri kuita upfumi hwenyika nerecovery yatiri kuona. Marevenues ari kuwedzera, ari kukwirira, saka izvozvo zvakakosha.
Vamwewo vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanwiwe vachiti upfumi huri kufamba zvakanaka, izvi hazvisati zvave kuonekwa muvanhu.
Tikatarisa mitengo yezvinhu ichiri yakakwira, tikatarisa kuti vanhu vakawanda vachiri kurarama zvekutsanzira. Saka kukura kweupfumi kunozofanira kuti kuchibudawo muraramo yevanhu, vanhu vamire kurarama zvekutsanzira.
Zvichakadai, vanxuve vaparurawo hwaro hwebhajeti ravo regore rinouya, kana kuti budget strategy paper, vachiti vanotarisira kuendera mberi nezvirongwa zvavari kuita pari zvino zvekuvandudza upfumi, uye vanotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvishanu nechidimbi kubva muzana gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tarunoona nezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri vazivisa nhasi kuti Zimbabwe iri kuendesa mauto mazana matatu nemana kuMozambique, asi anenge achizodzidzisa mauto enyika iyi kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero chiri mudunhu reCabo Delgado. Amai Muchinguri Kashiri vataura mashoko aya kumuzinda wemauto weDefense House muHarare. Dzimwe nyika dziri mudunhu reSadik dziri kutumira mauto anenge achizorwisana nechikwata chinopfurikidza mwero cheAnsarul Sunna, icho chinodyidzana necheIslamic State kana kuti ISIS. Izvi zvinotevera chibvumirano chakaitwa nenyika dziri mugungano reSadik kubatsira Mozambique. Botswana yakatotumira mauto mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu nemusi wemuvhuro. Rwanda, iyo isiri mugungano reSadik, yakatotumira mauto chiuru chimwe chete ichiti iri kuita izvi sezvo iri sahwira mukuru weMozambique. Amai Muchinguri Kashiri vati havo vasati vaendesa mauto kuMozambique vachatanga vasuma dare reparamende sezvinotarisirwa pamutemo. Asi vanoongorora nyaya dzezvemitemo vanoti Zimbabwe ine nhoroondo yekutumira mauto muchivande sezvayakaita kuDRC muna 1996. Bepanhau reNewsHawk rinoti weZimbabwe yakatotumira mamwe mauto kare kuMozambique. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika.
Bumbiro redu remutemo, Constitution of Zimbabwe 2013, rinotendera mukuru wenyika kupa mvumo kumauto kuti abude kunze kwenyika kunobatsiridza kuchengetedza runyararo kune dzimwe nyika, atinoti ma peacekeeping operations muchirungu. Peacekeeping operations awa anogona kuva United Nations, anogona kuva African Union, anogona kuve SADC, as long as Zimbabwe iri nhengo yeungano yenyika idzodzo yakaita seSADC. Saka tiri kuona kuti peacekeeping mission iri kuitwa neSADC iyi, kana kuti a force iri kuunganidzwa neSADC iyi, iri kuunganidzwa under sangano reSADC, Zimbabwe ichive iyo nhengo. Saka izvi zvinobvumirwa nebumbiro redu remutemo, section 213.
Zvinenge zvitarisirwa kuti zviitwe asi apa
chinosungirwa kuti chinge chichiitwa ndechekuti kana mauto yawo abuda, kana kuti achinge apiwa mvumo yekuti abude, mukuru wenyika anofanira kuudza dare reparamende nenguva isipi kuti tichatumira mauto edu kune dzimwe nyika kana kuti kune imwe nyika, uye nezvikonzero zvekutumira mauto iwawa. Bumbiro remutemo rinobvumidza zvekare dare reparamende rakabatana seSenate neLower House kuti vasunge chisungo ne2/3 majority chekurivesa zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika kutumira mauto kunze. Saka ndo zvinotaura bumbiro redu remutemo izvi.
Dr. Kika, tombo tarisa iyo nyaya kutumira mauto kuMozambique iri kuitwa neZimbabwe, mungati zvakakodzera here?
Chinoitika ndechekuti kana nyika dzakatikomberedza dzakaita seMozambique dzikashaya runyararo kana kuti dzikava nekusagadzikana, ingave terrorist activity kana zvimwe zvakadaro, zvinotozopedzisira zvakukanganisawo isu seZimbabwe, nekuti tiri vavakidzani. Saka patinokwanisa kuti tinge tichibatsiridzana nemauto eMozambique kurwisa ingava terrorism kana kuti zvii zvinenge zvichiitika kusagadzikana kunenge kuriko, zvakakosha kuti batirane pamwe chete.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, vaMusa Kika, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanotengesa pamisika iri muguta reMutare vari kuchema chema nenyaya yekushayirwa zvimbuzi nemvura yakachena munzvimbo dzavanoshandira, asi vachibhadhariswa mitero yezvinhu zvavasiri kuwana. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vaitai Kariparire ndivo mukuru weMutare Informal Traders Association. Vakariparire vanoti vanoshuvira kuti kanzuru yeMutare ivake zvimbuzi munzvimbo dziri kudiwa dzinosanganisira misika yemuguta sepabata, pachopis uye nepachidzere.
Ndio Bata Town ne friendly haina running water, haina toilet. But previously we had agreed ne kanzo kuti kwatine plan iripo kuti pa friendly paipa paroda kusika toilet ine mvura, which means kuti vanhu vano vepabata vanenge vakusevwa ne toilet yepa friendly, vepa friendly vachibatsikana ne toilet panenge paine running water. Then we are also working out tichoti pabata, since it's an established market, illegitimate, how best now can we have running water pa bata. Then tine a major complaint about vanhu vanotengesa ma street, what ma street vendors havasi vanhu vedu. Ma street vendors havasiri vanhu vemita. Isusu mita tiri chinhu chakarongeka. Munhu wese anoda pekushandira anouya kukanzuru.
Mumwe anotengesa ari pabata, Mike Gladys Nyarowata, vanoti vanofamba chinhambwe chakareba kuenda kunzvimbo dzekunozvibatsira nguva dzose, sezvo pamusika pavanotengesera zvinhu zvavo pasina zvimbuzi.
Panapa takanga takangounzwa kuti tichadii, tichaisirwe matoilets, zvataane time process iyo ichingotaurwa nezvayo, saka kusaziva kuti zvaapapi. So far tinobva pano tichiende kwamudzviti kuche zvese mvura yekumwa nematoilets, toende kuudza soko kwamudzviti kumabhazuko ndokwatinoenda. Saka so far hapana chati chatanzwa kuti zvakamira sei.
Amai Plexidis Chenjerai avo vanotengesa michero pamusika wepachopis vanoti vakatarisana nedambudziko rekushaya mvura nezvimbuzi.
Pane kutwere tinoende kwamudzviti ndokwetinoende kocherere mvura dzedu ikoko dzekushandisa. Tikataa kuendeko matei ndokwetinoenda futi kwamudzviti, hakuna kumwe kwetinogone kuenda. Zviro izvingori mupose tirungozi tichakugadzirai matoilets, asi pozombo imwe nhau yekuti pana patigonukise matoilets. Saka tichanasuzoti which is which, kuti zvavari kunase kuronga ngezvipi wekanzuro wacho. Asi for the time being tirikuzvishandisai kwamudzviti kana uri pamikosi paki.
Mutauriri weguta reMutare Vasipene Mutewi vaudza Studio 7 paRunare kuti nyaya yekuisa mvura mumisika yemuguta ibasa riri kuitwa pashoma nepashoma, sezvo kanzuro ichiri kuunganidza mari yekuita mabasa aya. VaMutewi havana kuda kupa nguva yavanotarisira kuti izvi zvinenge zvapera kugadziriswa riini. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti misika inofanirwa kugara iine mvura dzakachena kuitira kuti vanhu vagare vachigeza maoko avo, kuitira kuti vasatapurira nezvirwere apo vanenge vachitenga kana kutengesa zvinhu. Asi vakariparire vanoti zvisinei nekushaya mvura dzemupombi, nhengo dzavo dziri kuitawo zvose zvinodiwa nehurumende mukushanda kwadzo senzira yekuderedza kupararira kwechirwere checovid-19, sekupfeka mamasiki nenzira inodiwa uye kupfapfaidza mishonga kuvatengi. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Tongotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti uwandu hwevanhu vari kufa necovid-19 mudunhu iri hwakwira nezvikamu 10 nezvinomwe kubva muzana mumwedzi wapera. Pamusangano waitwa nevatori venhau nhasi, Africa CDC yati kutapuriranwa kwakwirawo uye yayambira kuti dzimwe nyika dziri kuvheneka kutsvaga utachiwana zviri pasi pezvinodiwa. America yazivisa nhasi kuti upfumi hwayo hunove hukuru pasi rose hwakakwira nezvikamu 6 nezviga 5 kubva muzana, kana kuti 6.5% mumwedzi iri pakati pakubvumbi nachikumi. Uku kunove kukwira nekukasika pagore zvichienzaniswa nemwedzi mitatu yekutanga kwegore, apo nyika iyi tiri kugadzikana zvishoma nezvishoma kubva mukukanganiswa kwehupfumi necoronavirus. Nyaya yekuti Bato riri kutonga reZANU PF rakaumba komiti ichaunganidza mari yekuti ishandiswe nebato iri mukutsvaga rutsigiro pamwe negadziriro pamberi pesarudzo dza 2023. Inonzi nevamwe inounza kutya kukuru vachiti zvinounza ndangariro dzemaitiro ebato iri kana richinge ropinda muvanhu kunopema. Vakuru vakati chakatanga ndechakachenjedza zvinoita kuti ndangariro dzidzorwe. Kunguva inonzi nevanhu ava vaimanikidzwa kubvisa mari dzekubatsira bato iri vanenge vatadza vachishungurudzwa. Vamwe vanhu vanoti vanotya kushungurudzwa varayiridzi zvikuru vanoshandira kumaruwa. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ runoti makore adarika nguva dzose dzinonzi ZANU PF iri kupemha mari varayiridzi vanooneswa chitsvuku. Asi bato riri kutonga rinoti manyepo kuti vanhu vanomanikidzwa kubatsira nemari asi kuti vanobvisa voga nekuda kwavo kutsigira musangano. ZANU PF inoti ine rutsigiro rwakakura kwazvo kumaruwa zvekuti hapana kumanikidzwa kungaitwa. ZANU PF yakazivisa nezuro kuti yaumba komiti ichange ichitungamirwa namuzvina bhizimusi vari mumiriri weparamende vaPhilip Chiyangwa iyo ichaunganidza mari inoita mamiriyoni zana nemakumi mana emadhora ekuAmerica ichashandiswa mugadziriro yesarudzo. Mari iyi inonzi ichashandiswawo zvakare mukuita gadziriro pamwe nemusangano wepagore webato iri uyo uchaitirwa kubhindura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reATUZ vaObert Masaraure pamwe nenhengo yeZANU PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vamasaraure kuti vanoti kudii neurongwa hweZANU PF uhu.
Ndinotenda mukomba kandembere. Dambudziko huru randinoona nderekuti bato reZANU PF rinokanganwa kuti haasi munhu wese basa rekuvapa mari. Vane membership database ravo. Vangadai vachienda kune mamembers avo vovati itai mudeme mudeme vasingatange kuti tida kutageta informal economy, tida kutageta mafarmers. Ngavaende kudatabhesi ravo votaura nemamembers avo fundraiser zvinongoitwa mambo mapani. Chekupedzisira ndechekuti isu sevarayiridzi tinozonyanyotsutsumwa nenyaya yekuti panguva zhinji kumaruwa kwatinenge tiri kune mamembers edu ndiko kunozouya mamembers eZANU PF akangamwa kuti isu tingori varayiridzi tinoshandira nyika toshandira government. Pane musiyano wegovernment nemusiyano weparty. Ndoda mugukuraitika munyika medu rinoramba richienderera mberi kusvikawo zvekare vatotofunga kuti kana masoja ndezanu mapurisa ndezanu. Dai chimweya ichocho chakatama kubva pavari nyika yedu yaifamba kuenda mberi zvirinenge zvikurunyarama.
Vagakanje munoti nemashoko ataurwa navamasaraure.
Totenda mukoma ajonga. Nyaya yaita vamasaraure ndiyo tsika inogara ichingoita vanhu verudzirworwo. Yekuti pavanobvunzwa mubvunzo havapindure zvabvunzwa vanotaura zvavari kufunga. Takasvike kukutanga ZANU PF ichiseta komiti. Kazhinji kacho kana kwakuendwa kumakonferensi. But yazoita musiyano. Yatorwa vanhu vane chekuita nemabhizinesi. Pari kunzi navamasaraure ZANU PF yaakutageta informal yayakaputsira. Informal hazvireve unlawful. Unogona kuita informal business zvitori lawful. Saka ZANU PF pairi kuenda kuvarimi. Iri kuenda kuvarimi vanotozikanwa kuti vanotsigira musangano wayo weZANU PF. Iri kuenda kuvancheri vegoridhe vanozikanwa kuti vanotsigira vanosubscribe muchirungu kuagenda yeZANU PF neideology yeZANU PF. Saka ndopa ifana kupindura vamasaraure avo pekuti ZANU PF inofunga kuti masoja ndaye haisiriyo nyaya ndeyekutenda kuti ZANU PF yagadza komiti ichaunganidza mari. Chakanakira ZANU PF yagadza vana vemuno muZimbabwe vakapfuma nemaresources emuno muZimbabwe yasiyana nemamwe mapato anoita fundraising kuAmerica, fundraising kuBritain vachishandisa varungu kuti vaunze mari dzekukanganisa runyararo rwemunyika muno.
Vamasaraure.
Nema dziri pachena ndedzekuti vanofamba vachienda door to door vachinyengerera kuti vanhu vavajoine nekuti isu tine varayiridzi vamwe vakatitemburwa mumaoko vamwe vakatiza munyika. Musi uno kwamutoko tine varayiridzi 12 vakamanikidzwa kuti vaende kumusangano weZANU vakati vanyoke vache kukambira 5 million vanhu vakutsvaka. Vanhu ivava ndo vamwe chete vavachachera vachibatira mupata kuti vabhadhare mari. Isu tevarayiridzi tinozviziva hapana chitsvapa vagakadya havangatauri senguva vari kutaura nemunhapa kuUK. Kutaura kwandiri kuita pano kutaura zvekunyepa nekuti inhoroonde yeZANU muna 2001 ini baba wangu chaivo chaivo vakapota vapondwa neZANU PF vakapona nekufamba makiromita akawanda kumudzi kusvika kupota vachiponderwa nyaya yekuti vanga vatadza kumanikidza maticha kuti abhadhari mari kubato reZANU PF. Isu hatirambidze mapato kuti atsvage mari kumamembers avo kana nedzimwe nzi. Chatinongogunun'una nacho nekuramba ndechekuti vanhu vatinee tingofunga kuti imwewo political player yakafanana nevamwe vakutoita kunge takavapiwa namwari
va gakanje hanzi zano PF inenge yakuita zvekumanikidza
chekutanga mukoma ndechekuti hakuna munhu akambodamburwa ruoko muno muZimbabwe hakuna ticha akadamburwa ruoko vamasaraure vanogara kuno ndinopedzira vamasaraure $1,000 yekuti vakatiunzira ticha akadamburwa ruoko nemhirizhonga yenzaitwa nezano PF ndinovapa $1,000 penda pana ticha yetoziya kuti uyu ticha akadimburwa ruoko ndochekutanga chechipiri vana masaraure ava basa ravo nderekugadzira inonzi agenda ndivo vanoigadzira vanonyora script ndivo vanoacta ndivo vanokomenda ndivo vanopa analysis ndivo vanobva vanyora news dzacho vobva vadzitengesa Zanu PF harisi bato rinomanikidza vanhu zvikuru kumaruzevha kuti vauye vari joine ndokusaka muchiona kuti vemapato anopikisa vakaita seopposition havafe vakahwina kumaruzevha izvo ndozvo zvatinofanira kuaknowledge chechitatu chandora kutaura ndechekuti Zanu PF yagadzira komiti yayo ichange ichizounganidzira mari yayo hazvinei nemunhu asiri musangano wezano PF ndosaka komiti yagadzwa vana vezano PF sachigaro wayo ndivachiyangwa vanova central committee member yezano PF member of parliament yezano PF haisi nyaya ingapindirwa nevamwe mapato ari kutambura ivo ana amasaraura vanoenda kuya kunana United States of America embassy vokumbira mari ndomaitira vanoita fundraising vanoronga ka demonstration kematicha kekunyepera vopiwa tukumari
avanga vari nhengo yezano PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje manzwa zvakare kubva kumutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7 munhau dzemitambo Mutambi wegorofu wemuZimbabwe Scott Vincent atanga makundano ake egorofu ari pasi kuma 2020 Olympic Games. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambi uyu apedza mitambo yanhasi ari pachinhano chemakumi mashanu nembiri pavatambi makumi matanhatu avo vapinda munhandare nhasi mangwanani. Vincent atadza kutamba sezvaanozivikanwa achiita. Ndokupedza makomba anhasi aine mapoints maviri pamusoro peanotarisirwa 2/73. Vincent akaenzana pamapoints 2/73 naNikolai Hogard wekuDenmark, Rafael Campos wekuPuerto Rico, Gabrizio Zanotti wekuParaguay naMaximilian Niffer wekuGermany. Vincent ari pamapoints gumi pasi pasep striker wekuAustria uyo ari kutungamira gungano revatambi iri. Striker ari kuteverwa naJayz Jane Watanod wekuThailand uyo ari pa7 under 64 naThomas Peters wekuBelgium uyo ari pa6 under 65. Mutambi wegorofu uyo aimbove munyori weZimbabwe Golf vaWellington Chando vanoti Vincent ane basa guru rekuedza kuvhara musiyano uripo pakati pake nevari kutungamira
nekuti inonzi plus 2 yaita nhasi ngokuti vamwe wacho vari kumusoro uku une minus 8 kuzoita minus 7 kuzoita minus 6 mairi minus 5 nema minus 4 pane mutambo
asi murongi wemitambo vatendai Jakarta vanoti vari kuona Vincent achitamba zvinodadisa kubva munharaunda yechipiri mangwana nekuti anenge adzikama hana yake.
Ndinoona pachikamu chechipiri achikwanisa kuzotitorera menduru nekuti adzikama yanga iri womap saka apa aakunyatsoona matambirwo anoitwa bhora.
Mumutambo wegorofu anopedza makomba aine mapoints mashoma ndiye anotora utungamiri kana mukombe. Vachando vane chivimbo kuti Vincent achasimuka kubva paapinda nhasi.
Mutambo hausati wapera asi tikuramba tichimutsigira Scott munhu watiroimba naye nekuti hatingashayiwo kana medal kubva kwaari inogona kunge kana iri silver. Scott tinomutemba zvikuru.
Vincent nevamwe vake vari kudzoka munhandare zvekare mangwana mangwanani. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Gandemiri, ndiri muWashington DC.